Ndino kushingamidza ine mufaro vateereri pano pa Let's Talk ngati kurukurei. Nasi taita rombora kanaka ndina amai maidei mazodze avo vanoita zvekusona vari muSouth Africa. Uyezve vachigara kunzvimbo inonzi Naizna uko vari kuti vakatarisana nedambudziko rekubvira kwemoto kwatakanzwa kuti kwakawanikwa iko kuchikonzera kuti vanhu vakawanda vemunzvimbo iyi vatarisane nekurasikirwa nedzimba nezvinhu zvavo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai mazodze.
Mazvita henyu.
Titsanangurirewo kuti muri kunzvimbo ipi imomo muSouth Africa uyezve kuti kwakamira sei.
Nzvimbo yatiri inonzi Naizna iri pakati peCape Town nePE.
Zvii zviri kuitika kunharaunda yamuri kugara iyi?
Kunharaunda yatinogara uko kwakatanga moto. Moto uyu unonzi wakabva kune mamwe mapurazi anonzi Karatara uchibva wapinda nemunzvimbo inonzi Brandon on Sea. Kune dzimba dzakakura chaizvo ikoko, saka dzakatsva kutsva kuita marasha chaiko chaiko. Saka vamwe varungu vanogara ikoko havasisina dzimba tara pari zvino. Ndobva moto uyu waramba uchingoenda uchipinda nemune nzvimbo inonzi Belvedere ukazodzamara wapinda mutown. Mutown umu pane chikoro chinonzi Naizna High. Chakatsva but idhomu chete rakatsva, noti nzvimbo yakakura. Saka uri kungoramba uchingobvira uchingopoteredza town yacho.
Saka imi kwamunogara hamusi kutya here kuti uchasvikawo kwamunogara?
Iko zvino izvi pane rubatsiro rwatiri kuwana. Vari kuedza zvikuru kuti vadzime moto usho. Tiri kutoonawo mahelikopta ari kungotenderera ne vamwe vanodzima moto vakabva kune dzimwe nzvimbo. Saka hatichanyanya kutya. Pane vakatsvirwa nedzimba kusara vasina kana chinhu. Nhasi kwangu kune matrucks auya ane mbatya nezvekudya nezvekupfeka zvevana nezvevanhu vakuru, magumbezi zvakawanda vari kubatsira. Nemvura yekunwa zvabva zvangoitikawo kuti mvura hakutusina. Saka vari kubatsira even mamills ese.
Pane zvizvarwa zvezimbabwe here zvamambonzwa kuti zvakasangana netsauna iyoyi? Nekuti mataura kuti kudzimba hombe asi kungadai kune vamwewo vanoshanda mudzimba umu. Pane zvamambonzwa here?
Ehe, pane vamwe noti kana uchishanda kudzimba hombe pamwe unenge uchigarawo nemamwe malocation madiki aya. Pane vamwe vatorasikirwa nemapassport nemadocuments macertificates. Nokuti kana uchienda kubasa hauzivi kuti zvichaitika, unenge wangovhara paunogara. Saka pane vamwe vanhu vatorasikirwa nemapepa akakosha.
Saka vanenge vasangana nedambudziko rakadai vari kubatsirwa here nemapurisa emunzvimbo yenyu?
Ehe, unenge uchifanira kuenda kumapurisa nokuti even kana uchida kuti utsanangure zvakaoma nokuti unenge usina kana duplicate maybe kana kuti photocopy. Unenge wakachengetawo mumba imomo. Saka zvese zvikatsva idambudziko, unofanira kungonoripota kumapurisa upiwa tsamba yekuti ufambe nayo.
Pane zvamuri kuona zviri kuitika imomo muSouth Africa, pane zvii zvingadzidzwe neZimbabwe dai dambudziko iri rainge rakaitikira kumusha?
Zvinoda kuti vanhu vashande pamwe chete kubatana, chinhu chakakosha. Ndadzidza hangu kuti munomu vakabatana nekuti hapana ari kushayiwa chekudya, hapana ari kushayiwa chekupfeka. Vanhu vese vari kubetserwa.
Vari kubatsira ava ihurumende here kana kuti makambani kana kuti vanhuwo zvavo? Ndiani ari kubatsira?
Zvakasangana nokuti pane vehurumendewo vari kubatsira nemakambani akaita sana Shoprite. Unongoona mazimotikari kweShoprite ari kupawo supu makuseni nezvimwe zvakadaro.
Asi hapazobudi here vamwewo makoronyera ari kuenda kunotora zvinhu ivo vasina kunge vakatarisana nedambudziko iri?
Hapashayike nokuti hauzozive kuti akatsvirwa ndeupi asina ndeupi, asi zviri kufamba zvakanaka.
Pane mazwi eshingiso here amungataurirawo vamwe vangadai vari munzvimbo yamuri iyi vakatarisana nedambudziko iri?
Zvinongoda kuti tizviise kuna Mwari nokuti ndivo vanoziva. Nokuti moto uyu wakakura ende moto uyu uramba uchingodzoka. Saka hatizivi kuti kutadza kudzimwa zvakanaka here nokuti nzvimbo inoiyi haisi kunaya mvura. Uye kunonzi pane imwe miti iri munzvimbo inoyi inobatira moto nekukurumbidza inobva yaita kunge yakutopfutidzira ende chimwe chinhu chakakanganisa inhepo kwangu kune nhepo hombewo isingaite yaibva yaita kunge yakukuchidzira saka waitongoona imba ichitsva kwenguva diki diki asi tinongoti vanhu ngavangonamata kuna Mwari kuti vatibatsire nokuti hazvisi nyore.
Aiwa, tinokutendai amai Mazodze kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei.
Zvakanaka.
Chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.